Alidi ever smiling. Simplex.
Simplex music.
Yeah, yeah. Alrighty. Dino vanda kusua kuwana richidoka. Ndiri niwa uchatsoka. Inga wakavimbisa mwanangu uchatumira uchine mukaka. Mwanangu dai wandidaira kani
didaire.
Urise wandira sakanjani
didaire.
Uchageuka ere kuti ndiri yani
didaire.
Unofunga iri chibuda mangwanani
didaire.
Asi dai wandidaira kani
didaire.
Urise wandira sakanjani
didaire.
Uchageuka ere kuti ndiri yani
didaire.
Unofunga iri chibuda mangwanani
didaire.
Chandituma kukunyorera ndiwoyu mutoro. Zvino ndiremera wote mamusoro. Andizvo zvandaida kondaka kuita seiko wandifuratira kudaro. Arangarira ndakasenga tswanda musoro. Kutengesa madomasi uenda kuchikoro. Siva ndakakunyarutsa nditori netariro kuti uchazoyeuka chava nendangariro. Wasi usandidaro mai vako, upenyu utondere mashoko. Ndinogaro kufunga angelo mwanangu risei wandirasa. Mwanangu dai wandidaira kani
didaire.
Urisei wandira sakanjani
didaire.
Uchageuka ere kuti ndiri yani
didaire.
Unofunga iri chibuda mangwanani
didaire.
Asi dai wandidaira kani
didaire.
Urisei wandira sakanjani
didaire.
Uchageuka ere kuti ndiri yani
didaire.
Unofunga iri chibuda mangwanani
didaire.
Zvisinei watora nzira yako kwangu wazviza mai vako. Ndiwe nasi wakukutiza moyo wako. Kubva waenda kana kumbaisako. Uchange wava wega mwanangu pa uchapepuka. Yoturuka bako uchayeuka. Idi uchanditsvaka mwanangu wasimuridzi wazvo wanenge avharako. Dai wandidaira kani
didaire.
Urisei wandira sakanjani
didaire.
Uchayeuka ere kuti ndiri yani
didaire.
Unofunga iri chibuda mangwanani
didaire.
Asi dai wandidaira kani
didaire.
Urisei wandira sakanjani
didaire.
Uchayeuka ere kuti ndiri yani
didaire.
Unofunga iri chibuda mangwanani
didaire.
Chandituma kukunyorera ndiwoyu mutoro. Zvino ndiremera wote mamusoro. Andizvo zvandaida kondaka kuita seiko wandifuratira kudaro. Arangarira ndakasenga tswanda musoro. Kutengesa madomasi uenda kuchikoro. Siva ndakakunyarutsa nditori netariro kuti uchazoyeuka chava nendangariro. Wasi usandidaro mai vako, upenyu utondere mashoko. Ndinogaro kufunga angelo mwanangu risei wandirasa. Mwanangu dai wandidaira kani
didaire.
Urisei wandira sakanjani
didaire.
Uchayeuka ere kuti ndiri yani
didaire.
Unofunga iri chibuda mangwanani
didaire.
Asi dai wandidaira kani
didaire.
Urisei wandira sakanjani
didaire.
Uchayeuka ere kuti ndiri yani
didaire.
Unofunga iri chibuda mangwanani
didaire.